Ndakauya under a program, ye International Visitor Leadership Program, inosupportwa ne US State Department of State. Program inoita kuti tikwanise kuinteracta neelectoral process yemuAmerica. So tirikudzidza nezveelectoral process yemuAmerica. Sezvamunoziva, America iri kuita midterm elections musi wechipiri anova mangwana. Saka takauya kuzodzidza kuona kuti maelections aya anofambiswa sei. Isusu tichidzidzawo tichisanganawo nevamwe vari kubva kune dzimwe nyika dzakasiyana siyana kwatinezenge tichidzidzawo zvavanenge vachiitawo kunyika dzavo.
Mungatiwo pane zvamaona kusvika pari zvino, zvii zvingadzidzwawo neZimbabwe?
Pane zvinhu zvakati wandei zvatingadzidza, kunyange zvazvo masystems edu akatisiyanei neAmerica, kunyanya pakusununguka kana kuti kutambanuka nekuopena kwatingati kuita zvinhu pajekerere. Ndokwandingakurudzira kuti Zimbabwe ingadzidza zvikuru chaizvo pakuitwa zvinhu pajekerere. Ukatarisa mastates ese andanchitaura nezvawaya, vanoita zvinhu zvavo pajekerere. Vanoita kuti vanhu venyika yavo vange vari involved, vange vachiziva zvekuitika. Ichi chinhu chakakosha chaizvo kana tichitarisa nyaya dzesarudzo.